kwata chenyika ichi hatinyamurairidzi pari zvino zvitevera kusiya basa kwabaonte mabrito muna zvita gore rapera mushure memitambo miviri iyo chakaita mangange nerwanda nenigeria mukuru wezipa normalization committee valincoln mtasa vanoti nyaya yemurairidzi inyaya vari kugadzirisa vachiwedzera ivo kuti vari kutaura neavo vane ruzivo rwakadzama nezvazvo kuti vaone kuti vofambisa sei zvinhu zvavo asi mubvunzo kwese kwese ndewekuti zimbabwe yopa basa ani murairidzi wemuno kana kuti wemhiri kwemakungwa mumitambo yatarisana nayo yeafcon 2025 neworld cup 2026 vamwewo vakaita semutsigiri wedynamos vaadam mukwasi vanoti murairidzi wemuno ndiye chaiye nekuti anoziva vatambi vemuno uyezve anoziva mamiriro akaita zvemari muzipa nemuzimbabwe senyika uye nhoroondo yenhabvu munyika inoratidza kuti zimbabwe yakashura mari pese payarayiridzwa nevarayiridzi vemunyika
tinongopa pamwana wedu anyatsokufamba nezvo zvakanaka anotinzwisisa anonzwisisa environment yedu nekwality yemaplayers yedu zvekunze zvinotiremera notozoguma tapinda matambudiko sezvo tisu tikwanisa kuqualify munana afcon nevedu vana tadii kuramba takatsunga pane izvozvo kusvika tasvika paclass chaizvo tinosvika
manager wechikwata checapes united vashakespeare chinogwenya vanoti dai zvaiita zimbabwe yaachengeta nomen mapeza natekshua chiragwi sezvo vajairirana nevatambi
for continuing purposes why not give nomen naiyeteki because vangopiwa kangu vakadikidiki because try and error each time hazvinyatsi kuita so why not give them enough time voita basa and I know they will produce results
muongorori wemutambo wenhabvu vakudza ipere vanotiwo murayiridzi uyu anofarira kuve ari wekunze kwenyika
munhu wekunze akanaka pakuti haana sarudzo rwakasiyana siyana neverudo bhozi verudo anongotora rukama asina kuona talenti saka wekunze anokwanisa kusvika bhati aiwa uyu anogona bhora ingauye padhoki kanomuyezi
zvichakadaro mitambo yekasolaga premier soccer league yatambwa munyika yapera yakadai ngezi platinum stars 1 highlanders 1 chicken inn 2 greenpool 0 herentals 1 manika diamonds 2 bigita minerals 2 blawayo chiefs 0 mangwana svondo mitambo iri kuenderera mberi kuine mutambo pakati pesimba bhora nedynamos kushamba capes united ine zpc kariba arenal ine fc platinum chegutu pirates ine hwande t1 ichisanganawo neyadha ndakamirira studio 7 muharare ndini michael kariati